mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
The investments I propose tonight also advance a foreign policy. In my view, that benefits the middle class. That means making sure every nation plays by the same rules in the global economy, including China.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vatora mashoko avo kunyika yeAmerica. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushamiswa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekusabhadhara varairidzi vari kukundikana kuenda kumabasa.
Isu tichikurwa kuti uhoro upfere, hatina kumboti vamunangagwa ngaabve, hatina kumboti hurumende ngaibve, tangoti uhori ngaupfere. Ndozvatiri kusungirwa izvozvo.
Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti ari kurwira kupedzwa kwehuori munyika kwete kuti hurumende ibve pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vatora mashoko avo kunyika yeAmerica pamberi pematare maviri eHouse of Representatives neSenate mudare reCapitol Hill muWashington DC. Izvi zvauya mushure mekunge vaBiden vasvika mazuva zana vari muhofisi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
VaBiden sezvanga zvakatarisirwa vataura nezvechirwere cheCovid-19 icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose kusanganisira zviuru mazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 547,000 muAmerica uye kubata vanhu mamiriyoni makumi matatu nemaviri kana kuti 32 miriyoni muAmerica. Asi vati hurumende yavo iri kubudirira kurwisa chirwere ichi sezvavakavimbisa. Panyaya dzezveupfumi vaBiden vativo hurumende yavo yakwanisa kuti zvinhu zvigadzikane.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots into people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Thanks to all the help of all of you. We're marshaling with your help. Everyone's help. We're marshaling every federal resource. We've gotten vaccines to nearly 40,000 pharmacies.
Ndakavimbisa kuti vanhu vakawanda vachabayiwa nhomba mumazuva zana ndapinda muhofisi. Izvo ndizvo zvakaitika. Ndiri kukurudzira vanhu vose kuti vanobayiwa nhomba iyi.
Right now, right away. Go get vaccinated, America. Go and get the vaccination. They're available.
Vanoti vakazvipira kushanda nemaRepublicans pagwara ravo rekuvandidza upfumi.
These are investments we made together as one country. An investment that only the government was in a position to make. Time and again, they propel us into the future. That's why I proposed the American Jobs Plan. A once-in-a-generation investment in America itself.
Ndiri kukurudzira maRepublicans kuti tiite mushandira pamwe kuona kuti tavandudza upfumi kuburikidza nezvivakwa. Izvi zvichabatsira kupa vanhu mabasa.
VaBiden vataurawo nezvekuda kwavo kuvandudza nyaya dzezvivakwa vachiti zvichabatsira kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. MuAmerica hamunawo kugadzikana mune mamwe matunhu zvichitevera kuurayiwa kwevamwe vatema nemapurisa zvikuru echichena. va Biden vati nyaya iyi inoda kugadziriswa. Vapawo semuenzaniso kuurayiwa kwakaitwa mumwe mutema George Floyd nemwe mupurisa wechichena, izvo zvakakonzera kuratidzira kwevanhu muAmerica nepasi rose.
Our fellow Americans, we have to come together to rebuild trust between law enforcement and the people they serve, to root out systemic racism in our criminal justice system, and to enact police reform in George Floyd's name that passed the House already. I know Republicans have their own ideas and are engaged in a very productive discussions with Democrats in the Senate. We need to work together to find a consensus, but let's get it done next month. By the first anniversary of George Floyd's death.
Pane bhiri re George Floyd Justice in Policing ratinofanira kupatisa kuti pave kuyanana pakati pevanhu nemapurisa sekurangarira mushakabvu.
Kekutanga munhoroondo yeAmerica, mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris pa mudzimai wekutanga kuva nechigaro ichi, uye amai Nancy Pelosi mudzimai wekutanga kuva mutauriri wedare House of Representatives, vanga vakagara pazvigaro zvepamusoro-soro pedyo nemutungamiri wenyika vaBiden. Panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, vaBiden vati vakayambira vatungamiri venyika dzeChina neRussia kuti America haizoregeri makudo neanokamina. Vayambirawo kuti vacharwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS chero kwachinenge chiri, kusanganisirawo muAfrica. Papedza vaBiden kutaura, Senator Tim Scott vekuSouth Carolina vabva vataurawo vakamirira bato ravo rinopikisa remaRepublicans. VaScott vati maDemocrats haasi kuratidza kuda kushanda nebato ravo pane zvose zvavari kuita.
COVID brought Congress together 5 times. This administration pushed us apart. Another issue that should unite us is infrastructure. Republicans support everything you think of when you think of infrastructure. Roads, bridges, ports, airports, waterways, high-speed broadband. We're in for all of that. But again, Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges.
My Democrats ask for that question that nation. Vari kuita zvanondega panyaya yekuti zvikoro zvivhurwe uye panyaya yekuvandudza zvivakwa. Takazvipira kushanda navo asi havana kuzvipira.
Senator Scott ndiwo chete munhu mutema anova senator mubato remaRepublicans. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Rezvehutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vakafa nechirwere ichi vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu 1565. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi masere nezvisere zvine makumi maviri nemumwe 388,021. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine zana rine makumi mapfumbamwe nemumwe 38,191. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu ane gumi nevanomwe 35,517. Sangano rinomirira vashandi vehurumende remubatanidzwa weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbonzi Apex Council rinoti rinoshamiswa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekusabhadhara varayiridzi vari kukundikana kuenda kumabasa mazuva ose. Sangano iri rinoti mukutora danho iri hurumende inenge yaomesera vashandi vayo avo vagara vari kutatarika kuti vakwanise kuenda kumabasa mazuva ose nechakare. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nechipiri negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa wekuti bazi redzidzo yepasi rakatoendesa kubazi rePublic Service Commission mazita evarayiridzi vaisaenda kubasa mazuva ose mwedzi wapera, uye mazita evasiri kuenda kumabasa mwedzi uno ari kuunganidzwa kuitira kuti hurumende isimbise mutemo wekuti anobhadharwa ndeashanda chete. Izvi zvinouya panguva iyo masangano anomirira varayiridzi akabvumirana kushanda mazuva maviri pasvondo. Studio 7 yakundikana kubata amai Mutsvangwa kanavo gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema kuti pinzwe zvizhinji. Asi munyori mukuru weConfederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sesangano vari kutoronga kugara pasi nevamiriri vebashandi pamwe naivo vashandi kuti vaone matano ekutora.
Pari zvino chiri kunetsa ndechekuti danho iri rangouya tisina zvatisingatarisiri. Tisingatarisiri kuti hurumende yedu ingatora danho rakadai kuvashandi vari kutambura vasina chavanacho chokuti vakwanise kuramba vachienda kumabasa. Uye ichokwadi kuti vashandi vanogona kutarira voti kana zvadai zvinenge zvorevei kuti ivo vanotimiririra vanozogona here kuramba vakatimiririra kana mushandi uyu agouya nedemo achikwaza vanenge vasina kuenda kumabasa.
Saka zvii zvamuri kuitawo imi semasangano anomirira vashandi ivava?
Zvaakutoda kutoti tigare pasi sevamiriri vavashandi tichinzwa naivo vashandi vacho kuti vanozvigona here zvokuti tiite zvematare, nokuti ndo zvinenge zvangosara patiri kuti tiite zvematare, nokuti zvimwe zvese zvatinokwanisa kuita zvinotoda kutoti ivo vashandi vange vatiudza zvavanofunga kuti tingaita kuti tirambe tichidhimanda kuti mushandirwi aite chinhano chake chokutipa zvakatikwanira kuti tikwanise kuramba tichienda kumabasa.
Muri kugarawo pasi here nemushandirwi kuti mugadzirise dambudziko iri?
Danho ratiri kutora nderekutotaura naivo vashume vehurumende kuti ko zvomoita izvi zvaipirepi, nokuti isu hatina kuti tiri kustrike, hatina kuti tiri kuramba mabasa, tiri kuti mamiriro akaita zvomiko zvino vashandi vari kutokonewa kuenda kumabasa. Zvino kana imimoti munhu uno asingakwanisi imimo tora demo mumutema zvinenge zvorevei, saka tatovanyorera tichitaura navo kuti vazive kuti vashandi vari kuchema kuti ko zvaipirepi, isu hatisi kuramba amwaramwa mabasa, hatikwanisi kuenda kubasa, tingavangotipa zvemari yakakwana kuti tikwanise kuenda kumabasa.
Munyori mukuru weConfederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chitevera kuraswa kwakaitwa nyaya yake nedare rehigh court nezuro, mutori wenhau Hopewell Chingono audza Studio 7 kuti haasi kuzoreka kushanda nesimba kuti zvaanoda zvibudirire. Chingono anoti chaari kurwira hakusi kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo vabve pachigaro, asi kuti uori hupedzwe munyika, achiti hapana chingaitwa chikabudirira kunze kwekuti uori hwapedzwa munyika. Nezuro, jaji mudare repamusoro rehigh court Justice Jester Charewa vakarasa mosva yaipomerwa chingono vachiti mutemo unonzi wakatorwa nachingono wakabiswa mumabhuku emitemo yenyika mugore ra2014 chingono aipomerwa mosva yokubudisa mashoko emanyepo chingono ati kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kusungwa zvikuru sei vemapata anopikisa chiratidzo kuti vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vakange vari nani pana vaemarson mnangagwa tabata chingono tikatanga nekumubvunza zvaanofunga pamusoro pezvakaitwa kwaari mudare rehigh court nezuro
dare guru rehigh court rataura kuti nyaya yandakasungirwa musi wa 8 January inyaya yakashandiswa mutemo usiri mumbumbiro redu remutemo
muri kufunga zvekuenda kumatare dzimhosva kumhangara kuti makasungirwa zvisina maturo ndo zvamuri kufunga here izvi uye munoda kuratiwa mari yakawanda sei
pamutemo ukasungwa woendeswa kudare unovharirwa mujeri zvandakaitwa pasina mhosva dare guru rozotaura kuti hapana mhosva unofanira kupiwa muripo saka muripo uyu ndowandaudza magweta angu kuti vanofanira kudzokera kudare vonotaura kuti ndozvakaitwa vachiono saka varikuda muripo wavo asi ndaudza magweta angu kuti muripo wacho watinenge tapiwa tinouendesa kucharity haisi mari yandiroda kuisa muhomwe mangu haisi hurumende chete yandiri kuti inofanira kuripa vakandisunga namajistrate wekudare repasi akataura kuti pane mhosva iripo yaari kuona pane evidence iripo ndikutaura futi kuti vanofanira kubhadhara not semagovernment officials but in their own capacity ivo semapurisa semutengi wedare kuitira kuti mangwana vasazoita zvinhu zvakadaro vakaziva kuti pese pavanoita zvinhu zvakadaro ivo vachaburisa mari yavo yekushanda yeziya vanotanga vafunga kairi nekatatu
vachingono munofungei nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanhu zvikuru sei vemapato anopikisa sezvatiri kuona
kusungwa-sungwa kuri kuita vanhu kunoratidza kuti udziviriri hwataifunga kuti huchaenda nekubviswa kwakaitwa mugabe nemasoja avo watodzika zvekuti gabe vangu ari nani ukafamba mumamisha emuzimbabwe mumareseva muzimbabwe vanhu vakutotaura kuti vamugabe vamakabvisaai kuharare vanga vari nani onai kusungwa kukuitwa vana vana havachabvumidzwa kana kuti vataure nguva yamugabe vana vaitokwanisa kutaura vachitaura kuti aiwa apa makangaisa pakati vamugabe vomhanyisana navo zvavo asi vanga vasingavhariri vana muzvitorongo zvaakuitwa namunangagwa
pari zvino munoda kuitei chii chamuri kuronga kuita
ndakangomirira kuti ndidzokere kumasare kuti dzimwe mhosva dzacho mbiri dzasara vatiudze kuti vaifunga kuita sei asi inini hapana chandiri kutya even vakataura kuti vada kundivharira mujeri handisi kuvhunduka because ndinotarisa vanhu vakuru vakaita mukurumbira vakaita savana Mandela vakagara mujeri for 27 years vachirwira zvinhu zvazviri pamwoyo pavo saka kana waita fanga zvandaita izvi kuti waakurwira nyaya yekuti uori unofanira kupera unofanira kugadzirira kana kuenda kujeri chaiko kuti urwire zvauri kuda kuti zviitike ndava isusu tikurwa kuti uori upere hatina kumboti vamunangagwa ngavabve hatina kumboti hurumende ngaibve tangoti uori ngahupere ndozvatiri kusungirwa izvozvo saka nekuti ndino zvinhu zviri mumwoyo mangu chaizvo kuti uori unofanira kupera ndava ukatarisa zvipatara zvedu chipatara chedu chikuru chemuno muzimbabwe Harare hospital yaakunzi Sir Mugabe hospital ine maternity theatres mairi chete akavakwa nehurumende yaIan Smith 1977 one chete ndoiri kushanda saka kuzoti takuzvitonga kwacho kuri pai
uyo ange ari mutori wenhau Hopewell Chingono ari parunhare kuHarare nestudio 7 ngatirate nguva yenyu vateereri yekuzotaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 mamuka sei wana mkoma tano nuka wande ni wangu wa shamarari bose tunutenda nikudzoka kwe WhatsApp ya prosenda maudiri uduo komenda mkoma arututa wa ramanji manji panezu na uzi makuseni anu arukuta anzi maticha arukuwe wapu kujia school fees maticha asu wano kujia school fees maticha ana mosho maticha arukuwe wati wariku kumbulenere kutu arukuwe wapei shoma wariga kweka kubasa maraisa yende hawa saka mkuma mtu wa kutu matisha wa kwa wapu ya school fees mnenge msika ziwa wa mungu chawa katenda hawa
tinerira tinebongomora tinechema tasuruki watataiki watajunga uwa tawapuri watapoko nyoro wa isu kupiri enzi tasara tidongoti kana kunangara nekupirewa tasara mso zisingo yanga mara mumatama tasara titinare kukuruku zandetono waenda mukondori mupamberi mupishunguri icho chigunduru chacho tisachinangare piko iye mwana wasitembena asadomewa nani iyo musekere wakarewo usaitiwa naaniko hapo mashoko ode tizira ndenhapitapiche chechekera watisiya tidongoti undundu tide tinumara zimudhanzo waisanyora waitudaura zimudhanzo waibanzora waidushaura chibaba baba chezimwe zvibaba chibaba baba chaibaba mnura zvirungu ndengu Soja love, Sauro, Gauro, mwe wako ngaupumure muri nyararo. Dzinda kutaura chairman mfurusa mukurukuru weurungwe webanyaminyame FM.
Kwazuwai zvizvarwa zvedzindaro kunyanya zviri kumamisha kumaruzevha mune dambudziko rakati rebei rakati kurei nekuneniwo ndokwandinogara saka ndinotaura zvinhu zvandinoona tinobatwa kumeso kuita sevana nakuti sevasikana vaya vanonyepferwa vachitengerwa zvine zvinhu kuti ade mukomana ndozvatinoitwa tinopuwa mabhaketi emabave kana kupuwa mapekiyai regai ndikuudzei vabereki hamani shamwari kupusiswa tiri kupuwa masenzi okuti tivhotsere vanhu vadye mari mudzimba dzavo vagare zvakanaka vachita sharaude vana vavo vachinda kuzvikoro tobva tovayemura tichivaona tobva torispekta nevana vadoko vari kuinda kuchikoro chikonzero vari kuwana zvakanaka toona zvokuti vana vedu zvimapenzi kudarika nevana vaa munhu munhu zvaunazvo ndozvina nhingi zvine mwana wako ndozvine mwana wanhingi dambudziko ratinaro nderokuti hatigoni kuziva kuti zvose izvi zvinogona kuvawo nesu nedambudziko ratinaro tinoona sokuti pane munhu wakaprofita kuti ndiye unofanira kudya zvakanaka oga kana vezimbabwe musatichizirwa kunyanya mahovhesi musauraya nyika yamakarwira muchinyengerwa musina chamunowana zvichiwanikwa nevanhu 25 woga mashoko wamahombe ndatenda hangu zimbabwe dei mama mvura ngativhotei tichitwa zvatiri tisarovaniswa nevanhu mazinzwa tichitumwa kuti akana isu pacheri nokunovana isu pachedizve tatinovarovanana chazvina hapana chatinozowana tisarovaniswa
tatinokosheni huru yatoda kumbobvunzavo kuti yatoda kukurudzira vana vezimbabwe kuti vana vezimbabwe pane nyaya yecovid-19 ngatirege kuita politics vana vezimbabwe ngatirege kuita zvepolitics please panyaya yecovid-19 ngatibatanei tishande pamwe chete tiite chinhu chimwe chete toti pasi nepolitics ZANPF, MGC, pasi nazo ngationi kuti teita zvecovid teita sene covid ngatibatanei tipfeke mamaskis edu tiite social distance ngatirege kukritisaizana kwokuti makliniki edu mahospitari edu akavharwa zvinotakufa COVID-19 haina mushonga please haina basa nehospitari COVID-19 haina basa nehospitari haina basa nokuti haina mushonga unoenda kuhospitari unopuwa chiko hapana kuenda kamereka chako chaiko kune mari kuna madhokuta kuna manesi mushonga wacho hakuna kuenda Britain kwacho kuna manesi kuna masaindisi mushonga wacho hakuna saka ngatibatanei tiudzane chokwadi retiite chinhu chimwe chete tirege kudzana nemati makliniki edu mahospitari nokuti hakuna mushonga weCovid. Please ngatidzane chokwadi tirege politics. Musada kuti mupe hurumende mhosva yekuti hai havasidzisi hakuna munhu asingazivi. Amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera vatereri, namba yedu yave kushanda zvakanaka. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Makore mana ekutungamira nyika yeSomalia kwava Muhammad Abdullah Muhammad vanozivikanwa nekuti Famajo akasvika kwamvura yacheka makumbo nemusi wa8 kukadzi, asi vachiri pachigaro sezvo paine kunetsana pakati pavo nevatungamiri vematunhu kana kuti Federal Member States kuti sarudzo dzinoitwa riini. Musi wa12 kubvumbi dare reparamende remuSomalia rakatambira bhiri rekuti nhengo dzedare iri dzirambe dziri vamiriri kwemamwe makore maviri pasina kuitwa sarudzo. Mutungamiri wenyika vaFamajo vakabva vatambira bhiri iri zuva rakatevera, kunyange hazvo nhaurirano dzainge dzisati dzapera kuitwa uye pachiine gakava. Dzimwe nyika kusanganisira America dziri kushora zvikuru danho rekuwedzera makore ekutonga pasina kuitwa sarudzo, dzichiti zvinokonzera kusagadzikana munyika iyi nedzakapoteredza, uye zvichipawo chikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab mukana wekurwisa zvakasimba hurumende chichibatsirwa nekusagadzikana munyika iyi. America nedzimwe nyika dziri kuyambira kuti kusagadzirisa gakava iri kuchapa kuti hurumende itadzewo kuwana nguva yekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nevanhu. Mumashoko kuvatori venhau, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti havatenderane nevanoda kuramba vachitonga pasina kuitwa sarudzo. VaBlinken vanotiwo maitiro aya anokonzera kusawirirana uye kuvhiringidza nyaya yekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, uye achipawo kuti hurumende isiyane nekurwisana neAl-Shabaab ichinetsana nevanopikisa. Vaenderera mberi vachitiwo zviri kuitwa nehurumende izvi zvinononotsawo kuitwa kwesarudzo dzakatarisirwa nevanhu vakawanda vemuSomalia. VaBlinken vati America inokwanisa kutemera vamwe vakuru vakuru vehurumende iyi zvirango, uye nyika iyi inorarama nekubatsirwa nezvinobva kune dzimwe nyika kuti iwane zvekudya uye zvombo zvekurwisa vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. VaBlinken vakurudzira mapato ose ari muSomalia kuti atangezve hurukuro pasina kuita humbimbi ndoga zvinozounza kusagadzikana. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia, uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vatora mashoko avo kunyika yeAmerica. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rinoshamiswa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekusabhadhara varayiridzi vari kukundikana kuenda kumabasa. Mutori wenhau Hope Chingono anoti ari kurwira kupedwa kwehuori munyika kwete kuti hurumende ibve pachigaro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.